Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro yena uzedu zanasi chipiri kubvumbi 24/2018. Dare rezimosha remubulawayo rinotura mutongo wekuti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe dzose dzinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedare redzimhosva. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mubulawayo vanhu nemakambani vachiratidza zvinhu zvavo kune veruzhinji. Vagari vekwachiyadzwa voenderera mberi nekurwira kodzero dzavo sezvo pasina zvavari kuwana pamangoda anocherwa kwamarange. Zano PF yoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzayo kumasvingo. Vamwe vagari vemuHarare vopinda musvondo rechipiri vasina mvura yemutepi mudzimba dzavo. Vagari vekumakoni West vobatana vachigadzirisa migwagwa yavo kuitira kuti motokari dzikwanise kusvika mudunhu ravo. Muchirongwa cheDa Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanga nokuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa nyaya yekuti dare redzimhosva remubulawayo rinotura mutongo wekuti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe dzose dzinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedaro redzimhosva. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.